Vachitaura nestudio 7 parunare, vachamisa vati vakundikana kutaura nevatsigiri vavo kugokwe kumusangano wavanga vachida kuita wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo pamberi pesarudzo dzemabielections dziri kutarisirwa muna kurume. Vachamisa vanoti vatyira kukonzeresa ndufu vachiti mapurisa anga achikanda utsi hunokachidza pamwe nekudira mvura inovava kuvatsigiri vavo avo vavati vanga vabuda neuwandu.
Vanhu vabuda neuwandu ndofunga vanhu vanodarika kuma 15-20,000 vabuda neuwandu hwakawanda vabuda neuwandu hwakawanda kudaro ende tinotenda zvikuru kuti vanhu vauya neudzamu panga pakazara vanhu zvokuti tatadza kana kutozobuda nokuadresa nokuti matiegas abudiswa nepfuti dzabuda nemawota kanu asvika pakupera matiegas mvura yasvika pakupera mapurisa aona nhamo nokuti vanhu vanga vakawanda zvokuti vatadza mapurisa atozotiza asi paita baro ramhanya zvokuti tashaya kuti kozvabvepi ruzhinji rwafara zvandikutotakainangomira pane imwe township pane mufaro unotyisa hatinaidi kuzotaura nokuti taona kuti ngaurayisa vanhu isi hatidi ropa hatidi mhirizhonga toda runyararo toda rugare
vachamisa vati vanga vatoita zvekuenda kumatare kuti vaenderere mberi nemusangano wavo nhasi
kunzwa mapurisa nezuro pakati peusiwa kuti hamungaenderere mberi nemusangano wavakambobvumirana nazo pamwari kuti musangano uenderere mberi chero pamutero zvazvo tisina basa nemwadzi yavo asi tashamisika kuti vadzoka vachinja kwokutaura nako vachiti vamunangagwa nerari yavo mukwekwe saka isi hatingai kedu mugokwe tikati kwekwe negokwe zvakasiyana musaita confusion inga munangagwa neumwe wake chimwe chipinda rutivi chaanga nacho daifrizi vhiki yapera vakaita wani musangano pamwe chete vakaita wani musangano pamwe chete saka izvozvo zvingashamisa here zvingashamisa here zvingatyisa here hazvifani kutyisa vanhu hazvingafani kuvhundusa vanhu
vatiwo zviri pachena kuti vanhu vanoda shanduko munyika izvo zvavati zviri kuvhundutsira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa
gokwe yaita yelo vanhu vanoda shanduko vanhu vashanduka Zimbabwe yayo shanduko zvazvinoita nezvekuti vari kutya mukoma wangu Mnangagwa mutyutyu mamudumbu manyoka atemwa nemusoro nokuti vakamboti hatina patida tikati heyo yero yemasima tatu triple c iyo karusheche kachie kakozvarwa kane mazino kanozvarwa kachimhanya kakoesa madhara mitano nemikono yarohwa nehani vangopopota nekutaura zvisina basa tinotenda mwari
vachamisa vati kunyangwe nhasi vakundikana kutaura nevatsigiri vavo vachadzokera zvekugokwe kunotsvaga rutsigiro mutevedzeri wemutauriri webato iri vagift osalosiziva vatiwo bato ravo harisi kuzotyisidzirwa kana kudududza mukuunza shanduko munyika
hatisi kuzomiswa nezanupiefu kuita mapurogiramu edu nekuti vaelegitimate political organization vekupfunira vanoita vana mdc vavanoapa mari neshamba dzavo dzavanowirirana isu ajenda yedu ndeyekuti inokipa state house saka hatizouzi nedictatorship nemudzvanyiriri kutoita sekutivire kodzero dzedu
gweta ranga rakamirira bato retriple c iri paraenda kumatare nhasi vaobei shava vaudza studio 7 kuti vakatyamadzwa mudare mapurisa achiramba kuti nezororo zuvarovira vakaziisa bato iri kuti risaenderera mberi nemusangano wavo kunyange zvazvo waive wambobvumidzwa
kumbiro chekuti tipuwe rubatsiro rwechimbi chimbi rwokumisa mapurisa kuti vasavhiringidza rali yekugokwe iyo yanga ichiuya kuzoadreswa navanelson chamisa mutungamiriri wecitizens coalition for change mapurisa auyawo kukoti akaramba akatsika madziro kuruma muromo wepazasi kuti hakuna zvakadaro zvamboitika zvekuti tikuda kurambidza vachamisa kuti vaite rally vakabudisa magwaro akanyorwa musi wa22 February 2022 vachiti ivo takabvumidza vachamisa nebato ravo kuti vaenderere mberi nerally saka zvavari kutaura zvekuti tarambidzwa manyepo rasai chikumbiro chavo musavateerera zvichakadaro mapurisa zvekare varamba kuti vakuru vavo vakanga vafonera vachibaya nezuro vachivaudza zvekuti rally yakanga isiri kuenderera mberi zvikanzi ose iwayo manyepo mapurisa amuri kuona pavhenyu yerally mapurisa atumidzirwa kuti achengetedze runyararo kuti vachamisa vakwanise kuita rally yavo murunyararo pasina anovavhiringidza
vasava vatiwo mapurisa nyepera matare nhasi izvo zvazoonekwa nekuvhiringwa kwemusangano wavachamisa kwaitwa nemapurisa
mapurisa anyepera mutongi kuti hapana rally yakanga iri kuzomiswa hapana rally yanga iri kuzokanganiswa vachamisa vanga vari kuzoenderera mberi nerally yavo anova manyepo sezvatazoona zvaitika kugokwe
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vasidix muradzikwa vati zvaitika kugokwe zvazvikatya madze vachiti zviri pachena kuti kune vamwe vanombunyikidzirwa kodzero dzavo
tinoona kuenderera mberi kwemapazi anoona nezvekufambiswa kwemarali kana kuitwa kwemaelections munyika asiri kupa mukana wakaenzana kubato rinotonga nemapato anopikisa kunyanya ranewosonchamisa tinoona vachimbunyikidzwa kodzero dzavo dzekuti vaite marali vaite makambeni avo murudo nemurunyararo vachimbunyikidzwa kodzero idzodzo saka kuti hapasati pava nekuenzaniswa kwemikana kumapato rinotonga nemamwe mapato anopikisa kunyanya nyanya rava newosonchamisa
nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reelection resource center vasolomon bosibhunhu vashorawo zvaitika kugokwe izvi vachiti mapato ezvematongero enyika anofanirwa kuwana mikana yakaenzana yekutsvaga rutsigiro
tirikutoona kutoti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kuwana mukana wakafanana wekupinda kuti vange vachitsvaga vatsigiri vavo saka nekuda kwezvaakutotanga kuitika zvivanhu vakawanda vachatya kubuda kuti vaende kumisangano yayo zvamapato avanosapota kana kuzobuda chaiko kutonovhota vanhu chozoona kuti vanhu vanenge vakutya vanenge vakungofungidzwa kuti pamwe ndo zvichazongoitika saa nekuda kwaizvozvo zvaitika izvi hazviite kuti mutambo wesarudzo idzo ugozove mutambo unosununguka kana tikatozotarisa kuti muri kuendwa kumberi uko zvinhu zvicharamba zvinogona kuramba zvichizoitika
mutauriri wemapurisa mudunhu remidlands vaemmanuel mahoko vaudza studio 7 kuti vange vasati vatambira mashoko ezvaitika kugokwe vakati vachaita tsvakurudzo
ndanga ndisati ndazvirwa taitigotsvaga tione kuti ndizvei
asi mutungamiriri webato riri kutonga rezanupf vaemarson munangagwa vataura nevatsigiri vavo mudhorobha rekwekwe pasina zvibingaidzo vachamisa vari kutarisirwawo kuitawo musangano mudhorobha iri mangwana wekutsvagawo rutsigiro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.